ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu kurume 10, 2017. Pastor Philip Mugadza vopiwa mukana wokubvisa Maria Chibatiso mushure mekupedza mazuva makumi mashanu nematatu vachinyimwa mukana uyu. Sachigaro vemawo veterans va Chris Muchangwa vanoshora chirongwa chehurumende cheZimaset vachiti hapana zvachiri kubatsira nazvo veruzhinji vari kutambura. Vanhu vakawanda votadza kuwana mari yemadhora ekuAmerica munyika izvo zvava kukwidza mitengo yezvinhu kana munhu achishandisa mabond notes. Hurumende yoenderera mberi ichitsvaga rubatsiro rwevanhu vakavhiringwa nemafashamu emvura. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kushayikwa kwedhora rekuAmerica munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yamanesha Mwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.